Mumashoko kuvatori venhau, mukuru wesangano reAmnesty International kuchamhembe kweAfrica, Vakanyo Fayise, vati nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanopikisa dzange dzichiitwa nehurumende kwemakore mashanu adarika. Vati kusainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwemutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act, unozivikanwa neramadunhurirwa kuti Patriotic Act, kwaratidza pachena kuti hurumende haikoshesi kodzero dzevanhu. Izvi zvatsigirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere.
Mukaona election haitangi musi weelection, ba election yakatanga kudhara. Mukaona mapato anopitswa ari kumbunyikidzwa, vanga vachirambidzwa kuita marallies avo, vaosisirwa nguva shoma shoma yekuti vaite marallies. Zvakarezve mukaona BC ne mapato ayo anotora nhau akamirira hurumende apa coverage yakakwana nevamatungirwo enyika vese, zvinoita kuti tingozuka chete izwi rimwe chete.
Asi vachitaura neStudio 7, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati vari kushora mutemo uyu havaunzwisise.
Hongu, patainge tichikakavadzana tichikurukura nezvavo muparamendi, vamwe vakataura kuti hausi kunyatsoburitsa zvauri kutaura izvozvo, kana kuti inonzi muchirungu mainstream. Saka vanhu vakaenda vakanyatsokwenenzvera mutemo uyu, vanoona kuti zvese zvavari kutaura izvozvo zvirimo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Bofana, vaudzawo Studio 7 kuti ichokwadi kuti nyika iri kutongwa nedemo.
Asi muZimbabwe munhu akati ngatiratidzirei kana kuratidzira kuti uori hwakaipa muZimbabwe anosungwa. Asi vanhu vakapfuura, vanhu vakashudha, vakauraya vanhu vakawandisisa muna August 2018 naJanuary 2019, hapana kana umwe chete akasungwa. Zvinorakidza chii nenyika yedu? Zvinotoratidza kuti inyika yemabhinya.
Mukuru wesangano runoita zvesarudzo reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vaudza Studio 7 kuti nyaya dziri kutaurwa neAmnesty International inyaya dzavanogaro chema nadzo nguva yese panoitwa sarudzo munyika.
Yanga isingori nyunyuto yedu iyoyo yekuti makore ese patinotanga kuita sarudzo tinenge tine zvimhingampinyu zvakawandisa chaizvo. Takatarisana nekuti nekukoshesa kwekodzero dzevanhu nekutotedza mutemo chaiko. Mutemo wedu yemaelections haisi kutevedzwa.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Dr. Felix Magalela Mafasivanda, vaudza Studio 7 kuti Amnesty International yabaya dede nemukanwa.
Saka Amnesty International nemuchidimbu iri kutaura zviri pasi zviri kuitika vazi kurova imbwa vakaviga mpini. Sezvinei isu weTriple C nevanhu veZimbabwe tiri kuti ticharamba takapressurize ZANU-PF kudakara zvinhu zvanaka.
Asi mutauri webato reZANU-PF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Amnesty International inopiwa mari nenyika dzokumadokero idzo dzine godo neZimbabwe.
Saka umberembere weAmnesty International hatinei nawo, yagara yakadaro. Vanhu vemuZimbabwe vanoda independence nedemokrasi yavo. Tichaenda kumaelections kunovhota pati yatinoda, nyangwe Amnesty ichida kana isingadi, hatikendenge nezvainotaura.
Amnesty International inoti mukati memakore mashanu apfuura pakave nekushungurudzwa kwevanhu vakaita senhengo dzeTriple C dzinoti mumiriri weZengeza West vaJob Scaler, mumiriri weHarare West muzvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa, uye mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.